Zvabuda nhasi takara tichiziziva kuti ndizvo hatichaitika. Hatatisingafungiri kuti vamwe vetu maloyazi vangatadza kufila mapepa zavo in order, especially at a higher court like a Supreme Court. Kana uchiinda kusupreme court unofanira kuchiona kuti zvinhu zvako zvakagadziriswa. Une nguva, une time, because ya ikoti iri haya. Zvevamwe havasi serious nezvenyaya zvemakoti, saka ndizvo zvaitika izvozvo.
Muri kunzwa sei nemutongo uyu? Uyezve tinoona kuti nemapato anopikisa vanogara vachiti ivo matare haasi kutonga nyaya dzavo zvakanaka. Imi munoti chii?
Kufara tinofara zvetu, because tagara tiri vanhu vanotevera zvemutemo. Tinoziva kuti vamwe vari kuti makoti ari captured, but unongovaona every time vanokakavara vachiinda kumacaptured koti acho. But hakuna zvandikataura zvakawanda. Vapfulu ndivo vanotibatsira as a lawyer. Handifonera, handiudza kuti they are going back on Monday and Tuesday kuti vapedzise basa. But newe kana uchizvitevera uri ordinary person unongoona kuti hakuna zviripo chabuda kunze kuti zvatakaita kutanga ipapo ndizvo zvagara zviri right and zvichagara zviri right. Saka ngatimirirei Monday neWednesday kuti tipedze basa.
Mushure nemutongo uyu muchange makuita sei imi navasevenzi vushabangu?
Isu vamwe tiri busy pasi apa kugadzirisa zvemabai election musi wa9 ende ndinoziva kuti tichakunda sezvatagara tazvionga.